Vagari vakawanda vanoti vari kubata nechirwere chemudumbu uye vamwe vakaenda kuzvipatara uko kwavakandoudzwa kuti vane chirwere icho chiri kukonzerwa nekushandisa mvura isina kuchena. Vanhu vanopfuura gumi vanonzi vakabata nechirwere chemudumbu mazuva mashoma apfuura vakaenda kunorapwa. Vagari vanoti vari kushayiswa mvura yakachena nekanzuro yemasvingo iyo iri kutiwo izvi zviri kukonzerwa nekuti magetsi ari kudzimwa kunzvimbo inopombwa mvura yekudhamu remutiri ikwini. Mumwe mugari wemusha wekmp amai Judas Vanda vanoti vari kushaya manyoka uye vakamboenda kuchipatara sazvisi kubatsira nekuti vari kuita mashansa mvura imweyo nekuti havana kumwe kwavanoiwana.
Musi wesandi ndanzwa kudaro ndakabva ndaenda kuchipatara. Ndasvika kuchipatara ndasingazivi kuti idhairiya, ndaingonzwa kurwadza pazasi pedumbu nemusana. Ndasvika kuya ndobva ndapiwa mapirisi andakamwa. Ndichisvika kuno kumba ndobva ndakatanga kuchaya chaizvo chaizvo, ndichaya ndichienda kutoireti nguva nenguva. Asi mushonga wandaifunga kuti ndiwo unogona kutibatsira asi zvisiri izvo. Asi ndazoona sokuti nyaya iri kubva pamvura, nokuti mvura yatiri kumwa tiri kumwa mvura yemuchibhorani. Chibhorani chacho kunoku kuna masuweji ari kuyerera pose pose. Kana mukafamba makadai kudhuze nechikoroko anongori masuweji ari kuyerera. Suweji yatova ne 4 months ichiyerera iripo paya. Ndakaripota nyaya iyi asi hapana munhu ari kuya kuzogadzira suwa yayi iyoyo. Ndiudzei kuti mwedzi mina suwa ichiyerera here?
Mumwe mugari wemusha werunyararo West amai Lindi wecharakupa anoti ivo nemhuri yavo yose vakabatwa nemudumbu nenyaya yekushandisa mvura yakasvipa.
Takabatwa nemanyoka pano tikaenda kuclinic. Chinonetsa ndechekuti tiri kuti kana tashayiwa mvura tochera iyo iri kunaya inenge ichidonha pamagata aya emba tochereredza. Kana pasitorina zvekuita ndo imwe yatinotozoshandisa kumwa. Ende uye kuzvibhorani kwachona hakusi kumirika, mvura haisi kuwanika. Vamwe vanenge vakudzitengesa mari dzachona hatina. Saka apa takaenda kukliniki tikatadza kubatsirika. Taakungomisa iyo shuga nesalt nemvura kuti timwe kuti pamwe zvingaite nani.
Vakafanwa bata chigaro chemukuru webazi rezveutano mukanzuro yemasvingo vakuda kwaShe Mapamula varamba kutaura nezvechirwere ichi vachiti ibasa rebazi rezveutano munyika kubudisa mashoko akadai. Asi meya weguta remasvingo vaColin Maboke vanoti havasati vatambira mashoko aya kuhofisi yavo.
This outbreak inoannounzwa neministry of health vaassessa mareports anenge vasungana nawo evanhu vanenge vatirita. But isipa maboss edu ekanzo anotestwa randomly achiona kuti mvura yachona yakanaka here kuti imwewo nevagari. So far hatisataona ripoti yekuti pane bhoo rine mvura yakashata. Asi kuti mvura yematek dhamziko ratinongova naro ndoriya remagetsi rezisi. That is the reason why takambofunga sokurashena mvura chitinowanikwa kumazoni nguva nenguva. Saka tinongotarisira kuti matoks atiri kuita nawo nezisi achaimprove. Kana achinge aimprove zvinobva zvaaffectawo positive impact panyaya yemvura tinosupplya muguta redu remasvingo.
Ukuwo mukuru wezveutano mudunhu remasvingo Dr. Ahmed Ashamu vanoti vagari havafani kuvhunduka nekuti chirwere ichi haisati chaputika kunyange hazvo kune vamwe vanhu vashoma vanogara vachirapwa mushure mekubatwa nemanyoka.
Hakuna dizi nothing. Ndakacheka nemasvingo district hakuna outbreak yedhairiya. It's possible because havanongogara vachiuya.
Asi mumwe mushandi pakiriniki yerunyararo West uyo aramba kudamwa zita rake sezvo asingabvumidzi kutaura nevatori vanhau anoti vakarapa vanhu vanopfuura gumi svondo rapfuura chete.
Macases about 10. Pane mapatients ari kuuya ari kucomplaina kuti mudumbu but mutarisiro watiri kuita vese ri kuonekwa kuti idhairiya iri kukonzereswa nemvura. Vese mapatients vese vari 10 vari kungotaura masimilar cases ekuti pandakamwa mvura yakati pandakamwa mvura yakati. Of which tine vamwe futi maisolated cases evamwe vari kungouya vamwe vasati vatanga kutorapwa vamatorapwa vanotoenda kumanesi chero kupi kudzimba vari kuita same problem.
Izvi zvatsigirwa nasazvigaro wekomiti yezveutano mukanzuro yemasvingo Councillor Richard Mosekiwa asi achiti haisi nyaya yemvura.
Ya, ndingangoti madhairiya cases tinawo 1 or 2 asi zvisingakonzeri nemhaka yekuti paita kushaiwa kwemvura. Asi kuti mamwe mazhinji acho mazhinji atoongorora anenge ari maimported. Asi dambudziko remvura tina ishoma hayo asi kuti hazvikonzeri kuti pange pane dhairiya yakanyanya kuwanda. Asi kuti mvura yatiri kupa vanhu yatiri kupombera vanhu imvura yakachena asi kuti inongori shoma chete.
Mukuru wemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Dead Parents Alliance kana kuti MURA vaanoziva mugudi vanoti sangano ravo rakatambira mashoko echirwere ichi kubva kuvagari vakawanda avo vakutotyira upenyu hwavo.
Sangano navo kunyanyanya pamagrupu edu achibva kumaresidensi anoga kugara mumawadhi akasiyana siyana asi tatisati tambowana any official report kubva kumunity kuti tiotsindizvo here kuti kune makesi akadaro asi isu sevatori vanomirira vagari tinongoti kakanso yaikwanisa kugadzirisa nyaya yemvura zvaigona kutibatsira kuti tisaramba tiwa zvenyaya dzedhaeriya dzaakutaura uye kana pane nyaya yakanyatsodai iripota tikumbira kuti veministi vakurumidze kutizivisa kuitira kuti tione kuti tingazvidzivirira sei panzvo dzedhaeriya.
Vamwe vagari vanoti dambudziko remvura rikasagadzirwa nechimbi chimbi chirwere chemanyoka chinogona kuwedzera uye zvimwe zvirwere zvakaita setyphoid necholera zvinogona kuputikawo zvikavhiringa utano hwevanhu vakawanda muguta iri. Kunyange Studio 7 isina kuwana uwandu chaihwo hwevanhu vakabatwa nechirwere muguta remasvingo vane ruzivo muzvipatara zvemazorodze zverujeko nemasvingo general hospital vanoti pane vanhu vakati wandei vakarapwa nezvipatara zvavo uye vamwe vachiri kuuya kuzorapwa mushure mekubatwa nechirwere chemanyoka. Ndakamira Studio 7 masvingo ndini Gadri Maramba.